maonero angu ndeyekuti sekutaura kwatakaita minisita tichivapawo mazano neuchenjeri ngavaite kuti vagadzirise urongwa hwelicensi iri pakati pehurumende neteleso igadziriswe kuitira kuti vashandi vawane mukana nokuti takataurira vamandi wanzira takataurira hurumende kuti zvakakosha kunzwa tsitsi kuvashandi vanosvika zviuru zvakakosha kunzwa tsitsi kuvashandi vamwe vanoshanda mune zvakasiyana vachitengesa majuice cards nezvimwe zvakadaro vanosvika kuzviuru zviviri nezvishanu kusvika kuzvitatu ivavo ndo vanofanira kurangarirwa vapiwewo mukana wokuti kambani isafa nekuti ndo pavanga vachikama ndo pavanga vachinwa ndo pavanga vachiswera vachifudza saka kuuraya mombei kuuraya musha kuuraya mombei kuuraya nyika
tiri kunzwawo kuti iyo kambani iri kuti inogona kuguma yoenda kudare rinotonga mhosva dzakadai pasi rino reInternational Center for Settlement of Investment Disputes izvi zvinorevei kunyika yeZimbabwe kune vaya vanenge vachida kuzovamba mabhizimisi munyika
unongedzwa wapo kune vamwe vekune dzimwe nyika ndokuti mukauya kuno munoswera magocherwa zvinhu zvenyu nokuti vanhu vedu vari kutungamira hurumende yana ngembeu kuri makwandikona vakangoona kwangoita sokuti kurima konetsa vanonokanga dziri mbeu zvokuti havambozonorime saka hakuna ungada kukangirwa mbeu anenge ane mari yake anobvawo kuno kuti anouya kuzokanda mbesa kuti dzite zvibereko zvino vanakange mbeuwa vanachimusora vanobvongodza muto kusvika kwavakaguta vanokanganisa zvokuti hapana angada kuti ipikwe kana zvinhu zvakadai.